vachitaura kuchitsama chevatsigiri vebato iri nemusi mugovera kwamutare vamutambara vakati vanoda urongwa uhwu kuedza kusapatsanura mavhoti musarudzo dzegore rinouya
tomboti kuno mumutare
Vamutambara vakati kuva nenhengo imwe chete inomirira mapato anopikisa mutsarudzo dzegore rinouya chinhu chakanaka chose kana veruzhinji vachida kubvisa udzvanyiriri hwezano PF. Vamutambara vakati bato riri kusangana nematambudziko sezvo vasori nenhengo dzezano PF vari kupinda mubato iri vaine chinangwa chekuriparadza. Vakatiwo uhuri hwakomba mumapazi ose ehurumende zvikuru kumapurisa uye nekumatare edzimhosva.
Kana tichinge tasina mupawa tichagadzirisa nyaya dzeuori kuti dzipere. Corruption ichensa muzimbabwe. Corruption yaparadza nyika yedu yezimbabwe. Kana mapurisa chaiwo iko zvino vakumira vachipeta marodzo okuti vatsvage mari nenzira dzisina kunaka vachikorauta vanhu. Kana makosta iwo iko zvino unoti makosta edu kuti ubude nyaya unofanira kuuya wakanisa kuti ukorapte maofisa ehurumende. Nyaya hadzichatokerwi mumakosta, nyaya dzinotongerwa kumba kwavamugabe, nyaya dzinotongerwa kwagreti mugabe kwanaka sokuwere.
Vakatiwo utsinye uye kusatonga zvakanaka kwavamugabe kwakatanga pavakawana mudzimai wechidiki Grace Marufu. Vakati panguva yemudzimai wavo wekutanga Salim Gabe, vamugabe vaive mutungamiriri ane gwara, chiremera uye rudo neruzhinji. Vamutambara vakati nyika yave mumaoko amai Grace Mugabe nevamwe vakauya kuzano PF manje manje.
Vamugabe munhu vakaita zvakaazimari notochinhu zvezvamaridata hapana anozvisurira zvomunhu kwete hoku tozvidzava kushandisana nazve hoku tinozviziva vakushandisana nakuuwere hoku tinozviziva vava vashandisana nazve vakaramumwoyo kuti vachengete utongi hwavo huripo
Mumwe wevatigiri Zimbabwe People First vaive pamusangano uyu vamabhobho Zhamba vakati vakafarira mashoko avamutambara sezvo akapa ushingi kuti vamisidzane nezanup f pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzegore rinouya.
Hai, ndakobva mashoko akanaka ekuti ari kukurudzira kuti nyika yedu hatisi kuti zano yakashata. Tichashata kugarisika kwakanaka muupenyu hwanhu nekunge mari yacho munyika hamuna zvinodiwa makambani mahombe akavhara ndipo uchafundise mwana akuna kuno unode kuti uendese kuti uendese kupi ndounoti mashoko avo akanaka zvinoendeka muupenyu azvaitodaro zvaigarati anhu aitoone kuti zvakamira sei.
Vamutambara avo vaive Brigadier Muchiuto vaitsigirwa pamusangano uyu navakuda kwaShebus Kitty vaClaudius Makova nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.